Mutongo wacho vanedare unofadza chaizvo kuti Vatare azivisa kuti hazvisi pamutemo kuti hurumende inge ichimisa vanhu mabasa vakatadza kuenda kubasa vari pajob action. Zvichezvi izvi hazvitenderwe nemutemo wedu kunyanya section 68 yeconstitution yedu inotarisira kuti pange paina administrative justice kuti hazvava malabor laws edu ayo anenge achikodzera kuti vashandi vane kodzero yekuratidzira uye vachipa umhoro unotsika.
Vadzidziswa ngani vanga vambomiswa basa?
Vadzidziswa vanga vamiswa kumabasa vatiudzwa kumaunion ESST werenge dzavanga vakusvika kusvika kuma5000 vanga vari mabasa suspensions. Nevari kutokerwa mhosva dzakasiyana siyana vari kuitwa kumadisciplinary hearing. Saka tikutarisira kuti danei richaita kuti zvanga zvichiitwa izvi zvimitse. Asi kana zvinge zvisina kumiswa tine mafollow-up cases atichange tichizoita.
Vanga vachitambiriswa mari here pavanga vakamiswa basa?
Vanga vakamiswa mabasa vari pamasuspension ema3 months havasi kutambira mari. Kwoitawo avo vanga vachidhidha kuti vakadhidhanisirwa masalari avo nekuti vanga vachidzidza vanga vasina kuuya kubasa.
Saka muri kutarisira kuti vose ava vachapuwa mari dzavo zvichienderana nemutongo wedare?
Tikutarisira kuti kana mutongo uyu sezvo wati vanhu vese zvekunzi vanhu vange vanga vaita zvinhu zviri pamutemo zvarambwa nedare tichatarisa kuti tirwise kuti pave nerestitution mune munhu awane mari yake anga akatorerwa mari yake aiwane vanga vari pamasuspensheni vadzokere kubasa.
Totarisawo imwe nyaya varayiridzi vari kuurongawo kuratidzira zvasvika papi maani mazuva here kuti muda kuratidzira rini?
Wobudaurirano dzichiri kuenderera mberi provisionali vanhu vanga vakawirirana kuti ticharatidzira musi wa27 asi vamwe vari kukumbira kuti tikurumidze titange musi wa20 saka nhaurirano dzichiri kuenderera mberi tichazenge taane zuva rekupedzisira panokupara chisuso ichishanu.